Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 19 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro recommission yavakalema Mohlante. Dare remakurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita nhaurirano navanachiremba vari kuramwa mabasa. South Africa inoburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita imwe tsvarakadenga yemunyika iyi Gabriela Engels gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende iri kutarisirwa kuzeya zvakabuda muongororo yemhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo zviri mugwaro recommission yaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante. Izvi zvinotevera chikumbiro chaitwa nenhengo dzeMDC mudare reparamende. Goodwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rakaburiswa kune veruzhinji nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro zvichitevera ongororo yakaitwa nekomishoni yavaMohlante. Mumiriri wembizo muNational Assembly vaSettlement Chikwinya veMDC vauza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti zvakakosha kuti zvakabuda muongororo iyi zvizeiwe nedare iri sezvo zvine chekuita nedare iri pamwe nekushandurwa kwemimwe mitemo yakaita sewesarudzo.
Makaona zvakare pachinzi ZEC inofanira kunge ine mamwe masimba ainenge inawo ekuti inge ichikwanisa kunge ichianounsa maelections munguva pfupi pfupi zvinova zvisingakonzeri mhirizhonga. Kugadzirisa kwemutemo ikoko kunoitwa muparliament, saka ndosaka maona nhasi takumbira speaker kuti vaudze Minister of Justice and Parliamentary and Legal Affairs vaZiyambi Ziyambi kuti vachiunza tebho iyoyo zviri pamutemo muparliament tobva tataura nezvayo tobva nemaresolutions edu.
Gurukota rezvemutemo neparamende vaZiyambi Ziyambi vati hapana chakaipa panyaya yavachikwinya uye vachapinza gwaro iri mudariro pachabva dare iri kuzororo pakati pandira gore rinouya. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzizeve gwaro iri nekuti pane zvimwe zvisina kujekeswa mukati maro.
Tisusu maonero edu tinotoona kuti Mohlante Commission kudaidzwa kwevanhu ava kubva kunze kwenyika kuuya kunogara munomu vachigara paMikos Hotel Presidential Suite papasina kana chikonzero chekuita izvo nokuti zvinhu zvese zviri pachena. Saka Parliament isusu seMDC Alliance ndozvinhu zvatinenge tichiburitsa pachena matambudziko aripo chii chatinotarisira uyezve chii chakakanganiswa and nekuti sei tichidaro kuti zvinhu zvakakanganiswa neapa neapa neapa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anyavati kunyange paramende ikazeya gwaro iri hazvina zvazvinobatsira nekuti mabhiri ese anobva kumutungamiri wenyika. Vati zviri kuna vaMnangagwa kutevedza zvakataurwa navaMohlante nekomishoni yavo.
Simba rokutonganyika rinobva muexecutive ini kuexecutive ndokunobva mabhiri achizouya kuparamende. Kana vaMnangagwa achida kuti munyika muite shanduko achitaura nezvemareforms munyika ndoo vanofanira kutora ripoti yavo vachiona kuti zvabuda muripoti tozviimplementa sei by amending my laws to be in line with my recommendations akataurwa nani navaMohlante. But ini ndiri kuti hazvigoneki nokuti dzanhu takabvisa vaMugabe chete Asad now is a majority.
Asimuta uruwe crisis in Zimbabwe coalition vatavani moyo. Vati zaka kuosha kutiparamende yongororo gwaro iri. Nekuona kutimutunga miri wenyika ateweza zirimu gwaro iri. Zichakadai nengoze paramende ze MDC. Zaramba kutambira mifananizo kana kutima portraits emutunga miri wenyika. Azapiwa ne paramende pamwine makadi e Christmas. Anonzi abva kuma ofisi emutunga miri wenyika. Vamutseya mivauza Studio 7 kuti avana chikonzero chekutora mifananidzo iyi nokuti batoravo aritori vamunangagwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Saka atitarisiri kuti zvinhu zvingaitika mupati yedu ende hazviti zvakaitika. Maportrait acho atitori, maChristmas cards atitori. Tinozokurudzira hedu vanenge vachida kuita recycle yemapepa kuti vave vakolekte mapepa acho vaita recycle zvisinzi zviri environment friendly. Kubatsira nyika yedu kuti tisaparadza nyika nemapepa.
Vachikwinya vatiwo kunyange dai vaida kutora mifananidzo iyi havana kwekuisa nekuti ivo senhengo dzeparamende dzese havana mahofisi kana kuti maconstituents office munzvimbo dzavanomirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare remakurukota rinoti rabvumirana kuti varimi vanodarika mazana mashanu vabviswe mapurazi avakazvigarisa pasi zvisiri pamutemo. Panguva iyo dare iri radomawo zvakare muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau zvitevera musangano wedare remakurukota ehurumende wakaitwa nezuro uyo waiva musangano wekupedzisira wegore rino wedare iri. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati dare remakurukota rakabvumirana kuti varimi ava vabve mumapurazi avakazvigarisa zviri kunze kwemutemo paiitwa chirongwa chekugovera vanhu vatema minda. Izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvekurima pamwe nekugariswa kwevanhu patsva vaparents shiri.
Pane vanhu vakanozvigadzika vega munzvimbo dzekurima kunyanya kumapurazi vane chitsama vanhu vacho pa mazuva zana atiri ano atiri kumhanyisa zvirongwa zvehurumende. Chimwe chinangwa chedu kuona kuti vabviswa vaenda kwavanofanirwa kunge vari.
Vashiri vati sehurumende havana kwekuendesa varimi ava kana vachinge vavabvisa muminda yavari kurima pari zvino.
Vamwe vari kubvunza kuti vanoendepi, vanoenda kwavakabva, hapana munhu asina kwaakabva. Vamwe vari kuzoti kuvanopiwa rubatsiro rwei, isusu hatina rubatsiro rwatikupa kasi kune Department of Social Services kana paine ane zvamunetsa anoenda ikoko.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinoburitsa pachena kuti chirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva chakaitwa zvisina kurongeka. VaMonzora vati chingadai chaitwa nehurumende kutorera mapurazi vakuru vakuru muhurumende avo vane mapurazi anodarika rimwe chete pamunhu ega ega.
Hurumende payakaita chirongwa ichi yakaregera vanhu vachingopinda muminda zviri zvematongerwo enyika. Vanhu vaipiwa land vanga vari vanhu vaingopiwa nekuti vaitsigira bato rezano PF chete. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vazhinji vakubviswa muminda imomo nehurumende yakare iyo. Zvichireva kuti hurumende iyi haina vanhu pamwoyo payo. Kuri kunzi kune vanhu 500 vakaiswa zviri kusiri pamutemo. Asi zvavasiri kutaura vanhu vehurumende inyaya yokuti ko avo vane mapurazi akawanda, amashefu makuru makuru ane mapurazi akawanda haana kubatwa-batwa nenyaya iyi. Vari kubatwa-batwa pasi kuziva kwatiri kuita vanhu vadiki, vanhu vasina simba, vanhu vasina power rested.
Kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pavakatora mazimba kubva kune vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe gore rapera kuti munhu ega ega anofanira kuva nepurazi rimwe chete, hapana chati chaitwa kusvika pari zvino. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti dare remakurukota rakabvumirana kuti vachiwenga vatungamirire nhaurirano pakati pehurumende nana chiremba vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari uye kuti vatambiriswe mari yekunze.
Hurumende iri kubatikana zvikuru nenyaya yekuti madoctors junior doctors vari pastrike nokuti izvi zvinokonzera kuti vanhu vedu pavanorwara vachienda kumahospitals vari kutadza kuwana rubatsiro rwakakwana. na izvozvo hurumende yaita iri kuita zvese zvaingagone. Munoziva kuti panyaya inetse mushonga hurumende yakaunza mushonga yakawanda zvikuru. Iye zvine izvi minister wedu wehealth nechild care vari kuita zvese zvakadzi nehurumende vaite. Ende zuva rega rega vanofanira kureporta kuna vice president, nekuti president vakatoona kukosha kwekuti tizive zviri kuitika zuva nezuva. Hospital nehospital yakamira sei, pane madoctors mangani, pari kubatwa vanhu zvakanaka here. Ndosaka mukuru number 2 vice president vakaiswa kuti varipote kwavari. Saka kukubatikana kukosha kuupenyu hwevanhu vedu.
Pakamboramwiwa basa navana mukoti, vachiwenga vakazivisa kuti ana mukoti vese vairamwa mabasa vainge vadzingwa pabasa, izvo zvakavashoresa nevakawanda kuti vaita zvino pachisoja pazvino zvinoda nhaurirano. Zvichakadai, amai mutsvango varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau yakanangana nekuvandudzwa kwedare remakurukota, uko kwakaziviswa nemutevedzeri wavo vaenergy Mutodi neZuro padande mutande reTwitter, uko kwavakati kungangoitwa munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
South Africa yaburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita tsvarakadenga yemusouth Africa Gabriela Engels gore rapera. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa vaVishnu Naidu vanoti chokwadi kuti amai Grace Mugabe vanofanira kusungwa uye vave kutsvaga rubatsiro rweInterpol. Sangano reAfriForum richimirira Engels rakaendesa nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe muna chikunguru. Gweta reAfriForum vaViews Pies vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinofara nezvaitika kunyange hazvo vasingagone kuunza amai Mugabe kuSouth Africa kuti vazotongwe.
She needs to be in South Africa for the warrant of arrest to be executed. Obviously, we do not have extra territorial jurisdiction.
Gwaro rekusungwa kwaamai Mugabe iri rinongoshanda kana vakapinda muSouth Africa. Isu hatina simba rekuvaunza kuSouth Africa, asi senyika tine zvibvumirano nedzimwe nyika dzinokwanisa kuvabata nekuvatumira kuSouth Africa. Asi kana vakasauya kuSouth Africa, tichaona kuti tingaite sei tichitevedzera mutemo.
Nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe yakonzera kupesana muhurumende. Vachibvunzwa nezveurongwa hwemapurisa emuSouth Africa kuti amai Mugabe vasungwe, guru gotare zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau. Asi mutevedzeri wavo vaenergy Mutodi vaudza Reuters kuti havaone hurumende ichisiya amai Mugabe vachifumurwa kuburikidza nekuvasiya vachisungwa kana kuvaisa mumaoko emapurisa emuSouth Africa. South Africa neZimbabwe dzine chibvumirano chekupanana vasungwa. Tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Sehurumende yeZimbabwe hatina zvatagamuchira kubva kuSouth Africa. Tiri kungoonawo zvatongoona muzvimhepo zvandikuona kwamunoita. Kusvikira tawana zvatinenge zvabvawo kuhurumende kuSouth Africa zvichiuya kuhurumende yeZimbabwe, tinokwanisa kutaura kuti takamira papi. Nokuti mandifonera nepozisheni yangu handikwanisi kutaura pfungwa dzangu, ndinokukwanisa kutaura nezvemamiriro hurumende yandinomirira. Saka sehurumende tichangomira, kana pane vanenge vazochinyorerawo then tozoona kuti mutemo wedu unoti kudii, tozozvifambisawo maererano nokufamba kwemutemo wedu nemurawo.
Zvikakwanisika kuitika kuti mungava vaendesa kuSouth Africa kana makumbirwa nevekuSouth Africa sokutaura kwamuri kuita?
Muchirungu tinoti hatishande namahypothetical. Sehurumende tinotwita situation imwe neimwe nemafambiro ainenge aita. Tinomirira kana tikagamuchira tsamba, tozoona tsamba yacho inoti kudii. Pane sokuziva kwenyu munyaya dzeextradition kune long process inofanira kuitwa. Tinochaona kana kune vatinyorera. Kana vatinyorera ndopatichaona kuti position yegovernment yakamira sei. Pari zvino hapana position yegovernment yatombotaura nezvenyaya iyoyo.
Avo vangu vari mutauriri webatsi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare natanunuka wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuMadagascar vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off pakati pevaimbova mutungamiri wenyika iyi vari makarasi onane vaAndry Rajoelina navaMark Ravalomanana. Mutauri webazi rezvekunze kwenyika muChina anoti America inofanira kufunga zvakadzama pamusoro pemashoko ayakataura mazuva mashoma apfuura nezvekutyidzana kwenyika mbiri idzi uye kutyidzana kweChina neAfrica. Chipangamazano mune zvekuchengetedzwa kweAmerica vaJohn Bolton svondo rapera vakasviropodza China nekuwedzera kwayo mashandiro ayo muAfrica. Bato reZANU-PF rabuda neurongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira mukusimudzira nyika. Izvi zvinonzi zvakawiriranwa kumusangano webato iri wakaitirwa kuEskodini kumatebeland South mukupera kwesvondo. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vamashaugore vanoti bato ravo richishanda nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana rakabuda neurongwa hwekuti pavhurwe maofisi anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kumizinda iri kuAmerica, Britain neSouth Africa kuitira kurerutsira vari kunze ava kuti zvivaitire nyore pakudyidzana kwavo nehurumende. Vagore vanotiwo bazi rekudyidzana nedzimwe nyika richaongorora zvakare mutemo unobata vari kunze kwenyika weDiaspora Policy kuitira kuti zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvitorerwe matano nehurumende. Zvizvarwa zvenyika zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoda kwazvo kushanda pamwe chete nehurumende kumusha, asi iyo hurumende inofanirawo kucherechedza nekuremekedza kodzero dzavo nekuburikidza nekutambira zvichemo zvavo zvinosanganisira kukwanisawo kuvhota. Muchikamu chedu chatinotaura nekutarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navagore pamusoro penyaya iyi.
Kwakaitwa zvisungo zvakawanda zvediaspora, kwakaitwa chitsidzo chekuti diaspora inofanira kubatsira kudevelopa nyika, kuvandudza nyika ichipatisipeta nemadifferent consortiums ainawo ari kusetwa ichishanda neministry of foreign affairs. Ndiyo iri kugadzira maclusters mamwe anozova achisapota kuti vana vediaspora vada kubatsira zvisavanetsa pavanouya vachida kutaura nehurumende. Saka pane maprograms akawanda kulonchwa ediaspora ari kubva muministry yeforeign affairs trade achazoita kuti kumaforeign missions mazhinji tinokutanga kuamerica neuk nesouth africa kuti kuchange kwava nemadiaspora desk anenge achibatsira kuti vediaspora vada kuuya kuzobatsira munyika zvireruke. Ende uyezve ministry of foreign affairs iri kureviewa diaspora policy yakanga yagara iripo pombiro ranga riripo racho kuti rikwanise kuve senge raku bata vazhinji rakamboitwa kudhara ranga risina kubata vazhinji.
Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe vari kunze vagore inyaya yekubvumidzwa kuvhota, inyaya yakabatwawo here?
Nyaya yekuvhota inyaya yagara iripo, asi ezvinoizvi handidi kunyeperai. Takatarisana nekuvaka nyika neupfumi hwenyika kuti huende pamberi. Kuvhota hongu kune basa, asi chikuru kuvandudza upfumi hwenyika kuti diaspora yabatsira here zvairikwanisa kuti zviitike. Yes, the economy ndiyo inouya face, politics dzinozotevera mumashure, but economy taiisa pamberi. Saka the priority iripo ezvinoizvi ndeizvozvo zvekuti tikwanise kuita sei, kunge tichitaura nyaya idzi. Nyaya dzekuvhota inyaya dzichienda kuparamendi, ndokwadzinonotaurwa ikoko.
Sebato, pane hurongwawo here hwekuumba dunhu rediaspora kana yatingati diaspora province?
Pakataurwa hurongwa ihwoyo mustate of the party thematic committee, yakataura ikakuridzira kuti bato ngaritarise riongorore kuti nyaya iyi ingaitwe sei. Saka ndinoda kuti nditi ndinoda kutenda kuti nyaya iyi yakutaurwa manje zvireva kuti yakunzi no ngai wongororwe kuti zvioneke kuti kana ichiitika yoitwa sei uyezve isuwo madiaspora tikanzi titauriranewo futi pachedu kuti kana nhau iyi ichizoitwa ichizoiswa mudariro kunzi iitike isusuwo mafungiro edu akaita sei saka kubasa rakatibvunzawo isusu kuti imimi mbotauriranawo kuti muzoziva kuti kana zvazoitika muda kuti zvichadewo zvakaita sei saka ngationanei pamwe chete saka zvino ndinoda kudayira kuti tiri panguva yekuti tichionana pamwe chete ndikutaurawo nemadiaspora ari kusouth africa tikataurawo nevamwe vanga vabva kuna tanzania tikakurukura tichataurawo nevanga vari kuamerica tokurukurawo ikoko
asi imiwo semumwe anogarawo kunze kwenyika mune tarisiro here yekuona vanhu vachitambira kurudziro zvikuru vane unyanzvi kuti vadzoke kumusha kunoumba nyika tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu
ndinoda kukurudzira zvikuru kuti vanhu vane zvavanogona kuita especially vakadzidza nokufunda zvepamusorosoro kuti mukana utoripo
avo vanga vari sachigaro wezanupf mudunhu reunited kingdom vamashau gore vari parunare kuchinoi najonga kandemiri westudio 7 mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaozo bina vanoti dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari rave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzekuita mabhizimisi sezvo vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga mafuta kumagaraji vedzimotokari vataura nestudio 7 vati havasi kubvumidzwa kutenga mafuta edzimotokari akawanda panguva imwe chete vamwe vari kupomerawo vemagaraji mhosva yekuita zviori nekuda mari yechioko muhomwe gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti bazi ravo riri kutatarika kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reRBZ kuti vatenge mafuta aya gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari yacho yawandirwa nezviri kuda kuitwa zvinosanganisira kutenga mishonga yekuendesa kuzvipatara nezvimwe asi vachiti hurumende haina mari iyi mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vabina
mamirira akaita zvinhu munyika kwenguva ino zviri kukanganisa kaitiro kedu kemabasa kakati kurei zvaakutotaridza kuti vanhu vemabhizimisi vaakutora nguva yakati wandei vachitenderera nekutsvaga mafuta ekushandisa izvozvi kuna vanoita matransport nguva dzakawanda dzemota dzekuti dzifambe dzichiindisa zvinhu kunzvimbo dziri kupera nokuti nguva mota dzakawanda dzinenge dziri mumitsara yekutsvaga mafuta ekufambisa saka nepachirungu tinoti productive time yedu yose yaakukanganisika nekunge tichitsvagana nemafuta iwayo ekutiite mabasa uyezve zvinenge zvaakutoenda pakuti zvichakanganisazve iro zororo ratatarisana naro rekisimusi negore dzvai vanhu vakawanda vanofamba vacharega kunyanya kufamba kuenda kunzvimbo dzavanga vachida kunyatsoenda chaizvo nenyaya yekuti kuri kushayikwa mafuta mozotarisazve kuti izvo kune vaenzi vanouya muno vanenge vauya vaine nguva shoma vanoda kuti vaonewo vedu vekudiaspora vachiona hama dzavo zvichakanganisazve kufamba kwavachaita munzvimbo zvichizoenda mberi nenzvimbo dzekudini dzekufara tine nzvimbo dzedu dzinana Victoria Falls tine nzvimbo dzedu dzinana Great Zimbabwe vanhu vakawanda vane nguva yakadai yekuti vanga vachifamba nekuti ndonguva yezorora asi ndiri kuona zvichakanganisika izvozvo
asi imiwo sevemabhizimisi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvedambudziko iri
tinotaura asi kana nyika isina capacity isina iro kaitiro kekuti vaite kuti vakwanise kugadzirisa zvinenge zvakangovaomera izvozvi chakanyanya kukura ndechekuti hatina mari yekunze mari yekunze tinokwanisa kuiona chete kana tichinge tagadzira zvinhu zvatinotengesa kunze ndochekutanga kana kuti vanoseenza kunze vari vemuno muzimbabwe vachiunza mari dzavo vanonzi diaspora ndokechipiri kana kuti vaya vatinoshanda navo vanobatsira munzvimbo dzakasiyana siyana anonzi madhona saka kana mari idzodzo dzisiri kuuya nyika inoramba yakaomerwa nokuti mari idzodzo hapana
mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaozo bina vachitaura vari parunare muHarare zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kugara muBotswana zvisina mapepa zvinonzi zviri kuswera zvichiita wakiti nagonzo nemapurisa emunyika iyi apo zvinenge zvichiedza kutsvaga raramo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vajon Nyamande avanorarama nekutakurira vanhu mabhegi panomirirwa mabhazi muGaborone Botswana vanoti mapurisa emuBotswana ari kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kusunga vose vasina mvumo yekugara nekushanda muBotswana.
Matiiti mari munomwa anoti nese kuti purisa cha inenge chinetsa ende kutozenza kuti zvindiko kungonzonana nzonana navo zvokuti ukaita munyama unobva kutorwa kutodzokera. Saka hatingatii munhu angatiye kunogu anenge akazonunguka kunogu kuzenza munhu wakatobudisa ziso because anytime zvino chaya. Saka zvingo zvokuti situation yekuti kunyika kuri kwakadhakwa chii tazi zvokuti kuri rati hakuna munhu angambuda kugara kunoku.
Kunyange hazvo mapurisa eBotswana achiita chirongwa chekusunga vanhu vasina mvumo yekugara munyika iyi nguva ino gore rega rega, vaGilbert Maderera avo vanobva kuZimbabwe vanoti zvegore rino zvanyanya.
Ndine vana 2 ndandakatarisirwa kuti ndichaendawo Christmas kuti ndonoona vana vangu. Tichangoonawo zvatichaswiza kuti tiite tiende kumusha. Purisi iri kunetsa muno muBotswana, hatidi kunyepa ipapo. Purisi iri kunetsa zvekuti dai mapurisa avo vatiita kuti vasatipe ma 30 days avanotipa aya ema 90 days aya. Vatipuwo nguva yakareba kuti tikwanise kuwana nguva yekutitsvagawo mari zvakanaka. Tisingamhanyisane nemapurisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatara nemoyo avo vanobva kumasvingo vanoti mapurisa eBotswana haana tsitsi nemunhu asina mvumo yekugara munyika iyi.
This year was just a tough year fana rutsvaga mari. Mapurisa ari kunetsa, ari kunetsa ende havasi kunzwisisa zvive zvokuti nyange une mapepa nyange usina zvakangofanana isi vasina wese saka zviri kunetsa ende zviri kunetsa because mapurisa iko zvino wese manje this time yatavirie kuti tifanira kutsvaka mari titumire zvinhu kumusha ndopaanenge akagara pauroko yakadaiso kana kufamba kwacho zvaakutongonetsa saka tishaa kuti vana vachitovatumira sei zvinhu kumusha.
Vachikumbirisa kuti hurumende yeBotswana inzvire tsitsi avo vanozvishandira vasingabire vanhu asi vasina mvumo. Muzvare Zandisiwe Nkomo vanoti mamiriro ezvinhu asina kunaka kuZimbabwe ndo ari kuita kuti vanhu vakawanda vatizire kuBotswana.
Tindokumbira hurumende yeBotswana kuti tinzvirewo tsitsi sekumapapers. Tinetse too much. Hatina kuuya kuzobata, auya kuzoshandira vanhu. Nenguva yakadaita auya tokumbira kuti tishandire vana zveChristmas. Hatina kuuya kuzoita utsinyo.
Muzvare Sibonge Nkosi kuzvayo vanotiwo hurumende yeBotswana inofanira kupa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi pachena. Vanotiwo havasi vose vanokwanisa kuwana zviuru zvitatu zvemapfula semari inodiwa kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda munyika iyi.
So chichemo chedu isusu kugavhumendi yeBotswana ndeyekuti vangonzwirawo vanhu tsitsi, at least vambopawo vanhu kana mapemiti free pasina kuti vanhu havana mari. Vamwe 3000 yacho kuti airaise mari inodikwa muimmigration imari yakawanda munhu anenge asina.
Mutauriri wemapurisa muBotswana havadi pekumutube vanoti mapurisa anosunga vanhu vose vasina mvumo yekugara munyika iyi panguva yezororo nokuda kwekuti umbavha huzhinji hunoitika panguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa hweZANU-PF hwekuedza kukwezva vari kunze kwenyika kuti vadzokere kumusha kunobatsira kusimudzira nyika kuburikidza neruzivo neunyanzvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chemangwanani na Evans Zininga na 6 AM. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro rekomisheni yavakalema Moshante. dare re makurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita naurano navana chiremba vari kurama mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.